Dare repamusoro soro, nhasi ranzwa nyaya dzine chekuita nesarudzo, asi pachine rima nezuva richaitwa sarudzo, sezvo nyaya idzi dzambomiswa nepamusana pekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakaenda kuSingapore kunorapwa, vanga vasina kumiririrwa mudare. Izvi zvinotevera zvikumbiro zvakasvitswa kudare nemutungamiriri wehurumende, vanove zvakare mutungamiriri weMDC Huru, vaMorgan Tsvangirai, pamwe navaWalsh Mencube, vanove mutungamiriri weMDC Diki, avo vari kuda kuti sarudzo dzisaitwe musi wa31 Chikunguru, sezvakaziviswa navaMugabe. VaMugabe vakazivisawo zvakare kuti dare richatambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo idzi richagara nechishanu. VaFreddy Gijima, vanove gweta ranga rakamirira gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa, vaudza dare iri kuti vari kupikisa zvikumbiro zvavatsvangirai navaNcube, asi vati havakwanisi kuenderera mberi mudare sezvo vasina mashoko avakaudzwa navaMugabe kuti vasvitse kudare. Izvi zvinotevera kudomwa kwakaitwa vaMugabe mumapepa akasvitswa kudare navaNcube. Dare iri rati nyaya yakakwidzwa kudare navaNixon nyika dzino vachikumbira kuti mazuva esarudzo apfuudzirwe mberi ibatanidzwe nenyaya yavatsvangirai vaNcube pamwe navaChinamasa. VaChinamasa vakasvitsawo chikumbiro chekuti sarudzo dzemusi wa31 Chikunguru dzipfuudzirwe mberi kuti dzigozoitwa musi wa14 Nyamavhuvhu, izvo zviri kurambwa navatsvangirai navaNcube. Chikumbiro chavaChinamasa chinotevera zvakakomekedzwa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadak chekuti hurumende yemubatanidzwa izadzise misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika kuitira kuti Zimbabwe igoita sarudzo dzakachena. Pataenda pamhepo, magweta evatungamiriri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa anga ari kuhofisi kwemutungamiriri wevatongi Chief Justice Godfrey Chidyausiku vachiedza kuona kuti nyaya idzi dzinganzwi kwerinhi. Zvichakadai, dare iri rarasawo chikumbiro chemutungamiriri weZimbabwe Development Party vaKisnot Mukwaje chekuti mapato asiri muhurumende apihwe mari nehurumende yekushandisa mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. VaMukwaje, avo vanga vakazvimirira, vaudza dare kuti mutemo wePolitical Parties Finance Act, uyo unoti mapato akamirirwa muparamende ndiwo anowana mari chete kana sarudzo dzaitwa, unotyora kodzero dzemapato asiri muhurumende dzekuva nemikana yakaenzana pakutsvaga rutsigiro, sezvo mutemo uyu usingabvumire zvakare kuti mapato ezvematongerwo enyika apihwe mari kubva kunze kwenyika. VaMukwaje vaudza vatori venhau kuti bato ravo ringangotadza kukwikwidza musarudzo dzegore rino nepamusana pekushaya mari yekutsvaga rutsigiro pamwe neinodiwa pakunyoresa kwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika pamwe nedzekutsvaga nhengo dzeparamende.
Zvinonetsa kuti titaure nekuti kwatichawana mari ndo kwakushungurudza. Hatichaziva kuti towana kupi mari iyoyo kunze kwenyika, hatiwani munhu, hatiwani. Raadambudziko kumapolitical parties. Ende vamunoona ndakamira navo panapa mapolitical parties almost 10 mapresidents vanga vachitarisira kuti kana zvikafamba zvakadaro pamwe zvichabatsirawo, but zvatokona kureva kuti zvakaoma.
Zvichakadai, dare repamusoro-soro raturawo mutongo wekuti vamutumwa mawere vane kodzero dzekuvhota musarudzo dzemuZimbabwe zvichitevera kubvumwa kwaitwa nedare iri kuti pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika vamawere chizvarwa chenyika ino. Dare rati zvakaitwa namabharani mukuru wehurumende vatobayiwa mudede zvekuramba kupa vamawere chitupa hazvizi pamutemo uye zvinotyora kodzero dzavo dzekuvhota. Dare ratiwo hurumende haifanirwe kumanikidza vamawere kutanga varasa zviri pamutemo mapepa avo ekuva chizvarwa cheimwe nyika kuitira kuti vapihwe chitupa chavo. Gweta ravamawere, amai Fadzai Mahere, vanotsanangura zvinoreva mutongo wanhasi.
Mutongo wanhasi unoreva kuti kune vaya maZimbabweans vakazvarwa muZimbabwe uye vane vabereki vakazvarwa muZimbabwe zvakare vanokwanisa kubata citizenship kana kuti passport yedzimwe nyika zvakare. Saka kana vakabva kana vane citizenship yekuSouth Africa kana kuti yekuMalawi, kwese kwese ikoko kana kuUK chaiko, vanokwanisa kubata citizenship zvakare yemuZimbabwe kana vabereki vavo vakazvarwa muZimbabwe uye kana ivo vakazvarwa muZimbabwe zvakare.
Zvichakadai, dare rati richazopa mutongo waro pazuva risina kutarwa panyaya yavatavengwa Bukai Benyu avo vanogara kuSouth Africa. VaBukai Benyu vari kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dzemunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.